Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 28, 2021 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu gumi nemumwe kana kuti 11 vakashaya nechirwere cheCovid-19 vamwe mazana mana nemakumi maviri nevana vachiwanikwa vaine chirwere ichi. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa neZiro Manheru vakazivisa kuti kutanga nhasi nyika yavo yapinda muchikamu chechina chekudzivirira kupararira kweCovid-19 kana kuti lockdown level 4. Boka reZimbabwe National Statistics Agency ZIMSTAT rinoti mitengo yezvinhu yaramba ichikwira mumwedzi uno panguva yomihoro yevashandi isiri kuchinja. Masangano akazvimirira munyika oshoropodza bato reZANU-PF nekuvapomera kwaanoti rakaita mhosva yekupindira mune zvematongerwo enyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nemumwe kana kuti 11 vakafa nechirwere cheCovid-19 zvakasiya vanhu vafa nechirwere ichi vave chiuru nemazana manomwe nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 1736. Kubva muvhuro svondo rapera kusvika nezuro kwakafa vanhu makumi matanhatu nevana kana kuti 64. Vanhu mazana mana nemakumi maviri nevana kana kuti 424 vakawanikwawo vaine chirwere ichi nezuro wakare izvo zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 nyika yose kubva zvatanga chirwere ichi munyika wasvika pazviuru makumi mana nezvitanhatu nemazana mana nemakumi mana nevaviri kana kuti 46,442. Vanhu vapona kubva kuchirwere ichi vakasvikawo pazviuru makumi matatu nezvinomwe nemazana masere ane gumi nevanomwe kana kuti 37,817. Hurumende yakadzika mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu kumatunhu anoti Kariba, Karoi nechinhoyi mudunhu reMashonaland West nekwekwe kuMidlands kuchitiwo nzvimbo dzinonzi dziri kunyanya kupararira chirwere ichi zvekuti dzinogona kudzikwa mitemo yakaoma yekuti vanhu vasafamba-famba dzichiti Chinere nedoro kuMashonaland West, Bikita kuMasvingo, Shamva mudunhu reMashonaland Central, Marondera kuMashonaland East nenkulumane emakandeni pamwe nemisha iri kumaodzanyemba kweulawayo. Kubva zvatanga chirongwa chekubaya vanhu nhomba munyika yose, vanhu zviuru mazana manomwe nemakumi mashanu nezvitanhatu zvine mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 756,291 vabayiwa nhomba yekutanga. Vamwe zviuru mazana mashanu negumi nezvisere nemazana mapfumbamwe nemakumi masere kana kuti 518,968 vabayiwawo nhomba yepiri sezvinokurudzirwa. Hurumende inoti ine urongwa hwekunge yabaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba senzira yekudzivirira kupararira kweCovid-19 pakupera kwegore rino. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa neZiro Manheru vakazivisa kuti kutanga nhasi nyika yavo yapinda muchikamu chechina chekudzivirira kupararira kweCovid-19 kana kuti lockdown level 4 kwemazuva gumi nemana ari kutevera. VaRamaphosa vakati vatora matanho aya senzira yekuderedza kutekeshera kwedenda reCovid-19. Asi danho iri rinonzi nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa richazviomesera zvakanyanya. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya inotevera.
Matano aya anosanganisira kupfekwa kwema maski nguva dzose, kuvharwa kwenzimbo dzinotengesera pamwe nekunirwa doro, kurambidzwa kuungana kwevanhu pamwe nekusimbisa mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu kubva nenguva dzesere manheru kusvika nenguva dzeina mangwanani ezuva rinotevera. South Africa ndeimwe yenyika dzepasi rose iri kutora matanho akadai mukuedza kudzivirira kupararira kwechirwere chauraya vanhu vave kuda kusvika mumamirioni mana pasi rose. Danho reSouth Africa iri rakaita kuti dzimwe nyanzvi mune zvedzidzo pamwe nemhuri yeZimbabwe inogara nekushanda munyika iyi vayambire mhuri yeZimbabwe iri kumusha asi ichifunga zvekuenda kuzogara kana kuzotsvaga choruviri muSouth Africa kuti inyatsofungisisa nezvazvo sezvo zvino zvisina kumira zvakanaka munyika iyi nekuda kweCovid-19. Izvo zvaita kuti makambani akawanda apfige mikova. VaAmos Moyo vanove nhengo yebato reMDC asi vachitaura vakazvimiririra vati South Africa pari zvino yango yenyika isina zvikuru zvainopa nekuda kwemamiriro aita zvino zvichikonzerwa nedenda iri.
Mararamiro South Africa akapera because of this COVID-19. Situation is very tense at the moment.
VaTrustNet nhengo ye Proudly 263 vanoti iye zvino mhuri yeZimbabwe iri munyika iyi yave kuzotambura zvinosiririsa nekuda kwekuomeswa kwemitemo unodzivirira COVID-19 uyu.
Mamiriro akaita nyaya pari zvino muSouth Africa is very tricky. Vanoda kuuya mapemits ari kuexpire muna December. No one knows kuti acharonyiwa here.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaAlois Nyamuranga vanoti vave kufunga zvekutombodzokera zvavo kumusha.
Pari zvino wakange waraskirwa nebasa kuti uchitsvaga rimwe basa zvino zvaoma tichina kugadzikana muno mutokogara takabatira hana maoko.
Mudzidzisi pachikoro chepamusoro cheTswane University of Technology Dr. Ricky Mkonza vatsigirawo mashoko aya vakati mhuri yeZimbabwe muSouth Africa ngaitambe yakangwarira.
Kune avo vangange vari kuZimbabwe vari kufunga kuti aiwa mafuro anenge ari nane. Chokwadi chaicho ndechekuti pari zvino zvinhu zvakaoma.
South Africa ine zvizvarwa zveZimbabwe zvingangosvika kana kupfuura mamiriyoni matatu. Pavanhu ava kune vanosvika 180,000 vakawana magwaro anobvumidza kugara nekushanda munyika iyi anozivikanwa kuti maZimbabwe exemption permits. Asi magwaro aya achange asingachashandi kubva musi wa31 zvita gore rino, izvo zvave kushayisa veruzhinji mufaro. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoshanda kunze kwenyika zvinonzi ndizvo zviri kupinza mari yekunze yakawanda muhufumi hwenyika. Naizvozvo kana zvinhu zvaita manyama amire nerongo kudai munyika yeSouth Africa, zvinoreva kuti mhuri zhinji dziri muZimbabwe dzichatarisana nenguva pari zvino nyika yeSouth Africa inoti yakabaya nhomba vanhu vanosvika mamiriyoni maviri nemazana manomwe ezuru kana kuti 2.7 million. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Vadzidzisi vanoshandira muBotswana vari zvizvarwa zveZimbabwe vanoti vari kufara zvikuru nedanho rakatorwa nehurumende yenyika iyi rekuronga kunge yabaya vadzidzisi vose mukupera kwemwedzi wachikunguru gore rino. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Senzira yekudzivirira kuparara kwedenda rarura pasi rose iri, mutungamiri weBotswana vaMokgweetsi Masisi vakati vadzidzisi vose vakafanira kubayiwa nhomba yeCovid-19. Izvi zvinotevera kukwira kwouwandu hwevanhu vari kubatwa neCovid-19 muzvikoro nekuda kwekuungana kwevanhu vakawanda, uye zvinonzi nyika iyi yarasikirwa nevadzidzisi vangasvika 150 nekuda kwedenda iri. Vachigamuchira zviuru 200 nhomba yeSinovac yakatengwa nenyika iyi kuChina nhasi mangwanani, vaMasisi vati nyika yavo ichaita zvese zvainogona mukuchengetedza upenyu hwevadzidzisi.
Isundima yedu taisakura taizunza nekutenga nhomba dzichabaiwa vadzidzisi. Chatiri kuda kudzivirira upenyu hwevadzidzisi pamwe nevana.
Amai Margaret Masango avo vanodzidzisa pachikoro cheTabita Primary School icho chiri muguta reFrancis Town muBotswana vanoti vanogamuchira urongwa uhu nemaoko maviri sezvo uchibvisa upenyu hwavo munjodzi.
Ndinoona ari mashoko akanaka nekuti isu tinosangana nevana vanobva kudzimba dzakasiyana siyana uye vatisangana nevanhu vakasiyana siyana, saka machanzis aripo ekuti HPV inenge iri parisi. Saka ndinoona zvakanaka.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinodzidzisa zvidzidzo zvemabhizinesi pachikoro cheButare Private School muguta reGaborone vaPascal Makamure vaudzwa Studio 7 parunare kuti urongwa uhu huchaderedza zvakanyanya uwandu hwevadzidzisi vari kubatwa nekuurayiwa necovid-19.
Social distance kana vana vakawanda chaizvo inotinetsei, inonetsa. Ndiri kuona kuti urongwa uhu hungatibatsira kunyanya isu varayiridzi, especially isu vanobva kunze. Tikavatinopiwa attention yokuti tibayiwe against COVID tinenge tichipiwa safety yakatosimba.
Mazvikokota wedzidzo uye vari chipanga mazano pachikoro chakazvimirira cheSt Kizeto Secondary School vaThompson Murombedzi vanoti dai hurumende yakatanga nevarayiridzi mukubaya nhomba yeCOVID-19.
Panonetsa manje kuti ndinyatsokunzwisisa kuti vachizobaya here, ndo panonetsa pacho, nekuti izvozvo zvakauya asi hapana tambonzwa kuti apazomboenda kukiyo kuti vandobayiwa. Tatogara tanonoka kudhara nekuti vazhinji vavatobatwa nacho chirwere chacho.
Nyanzvi munyadza utano hweruzhinji muzvare Christopher Ncube vanoti kuchengetedzwa kwomukaha pakati pemudzidzisi nemudzidzisi zvinodiwa mukurwisana nedenda iri kunonetsa, vachiti kubayiwa kuvadzidzisi pamwe nevadzidzi nhomba ndiko chete kungabatsira.
Kuchengetedzeka kwesocial distance pane vana wechikoro nanaticha kunonetsa, nekuti sometimes unogona kusikira paine vana usinganyasi kunzwisisa, saka panoda kana ticha echisedezana badhize nawo. Saka zvakadaro zvinotoda kuti maticha newana wavaccinate.
Botswana ine vanhu zviuru makumi manomwe nemakumi manomwe nemumwe chete vakabatwa necovid-19, kwotiwo chiuru chimwe chete chine makumi mapfumbamwe nevashanu vaurayiwa nedenda iri, uye vana mazvikokota vezveutano vanoti uwandu uhu hungangowedzera. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Boka reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStat rinoti mitengo yezvinhu yakaramba ichikwira mumwedzi uno panguva iyo mihoro yevazhinji isiri kushanduka. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare, mumwe mushandi wekuZimStat amaitafadzwa Bandama vati mwedzi uno wachikumi mitengo yezvinhu yakakwira zvichienzaniswa nemitengo yaiveko mumwedzi wachivabvu.
Yanga iri pa3.9% muna June, 2.5% muna May. Mwedzi wapfuura kusvika mwedzi uno mitengo yanga ichikwira pamwedzi.
ZimStat inotiwo vachitarisa kukwira kwemutengo uku zvinhu zviri kunyanya kukwira zvakanyanya mudunhu reMashonaland and Central, uko mitengo mumwedzi wachikumi yakakwira nezvikamu zvinomwe kubva muzana kuchiteverwa neHarare, uko mitengo yakakwira nezvikamu zvishanu kubva muzana kuchizouya Mashonaland East, uko mitengo yakakwira nezvikamu zvina kubva muzana. Dunhu reMatabeleland South ndiro risina kunyanya kukwira mitengo. Magwaro abudiswa neZimStat anoratidzawo kuti mumwedzi wachivabvu Zimbabwe yakatenga zvinhu zvakawanda zvichienzaniswa nezvainotengesera dzimwe nyika. Amai Bandama vati nyika yeSouth Africa ndiyo inonyanyodyidzana neZimbabwe zvakanyanya, uye pamwedzi uyu Zimbabwe yakatenga zvinhu kuSouth Africa zvinosvika zvikamu makumi mana nezvishanu kubva muzana, asi Zimbabwe yakakwanisa kutengesera South Africa zvikamu makumi matatu nezvipfumbamwe kubva muzana.
Kwatinotengawo zvigadzirwa South Africa iine 45% Singapore 15.7%, China 9.2%, India 7.1%.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimiririra vamasimba kuchera vati vanoona sekuti mutemo westatutory instrument ndiwo wakakonzera kukwira kwemutengo yezvinhu uku. Vakuchera vatiwo kusamira zvakanaka kweupfumi munyika ndiko kunoita kuti zvinhu zvakawanda zvitengwe kubva kunze kwenyika sezvo kutenga muno zvinenge zvichidhura.
Chanyanya kukwidza inflation zvinhu zvakafanana ne SI 127, nekuti mutemo we SI 127 wakauya mabhizimusi asingautarisire zvinova zvakakonzera kukwira kwemutengo chekutanga mumaus dollars uye kukwira kwemutengo yezvinhu zvinoshandiswa nevanhuwo zvavo. Pozoitawo kuti nekuda kwemamiriro akaita upfumi hwedu, zvigadzirwa zvedu zvinoti dhurei kugadzira, zvoreva kuti isusu taa kushandisa mari yakawanda ichibuda kunze kunotenga zvinhu zvitingadai tichikwanisa kugadzira tega muno.
Mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa vatiwo vanoshungurudzika zvakanyanya kana mitengo ichiramba ichikwira mihoro yevashandi isingakwiri.
Tiri kunyunyuta sevashandi, mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira, asi hurumende ichiti zvinhu zviri kunaka. Mari inotambira vashandi haisi kuchinja, iri kuramba ichitoderera nokuti iri kudyiwa neinflation, yodyiwazve nekuchinja kuri kuita mitengo yemari yemuno nemari yekunze.
Magwaro eZimstat anoratidza kuti zvinhu zviri kunyanya kutengwa kunze neZimbabwe zvinosanganisira chibage, korosi, mafotireza, mishonga, zvese yevanhu nemhuka, dzimotikari nezvimwewo. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvekutengeserana, amai Sekai Nzenza, kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Masangano akazvimirira munyika ari kushoropodza bato rezano PF nekavapomera kwarinonzi rakaita mhosva yekupindira mune zvematongerwo enyika, richiti mazhinji emasangano aya achamiswa kushanda munyika. Masangano aya anoti idzi inzira dzebato rinotonga iri dzekuda kumbonyikidza kodzero dzavo uye kuavharira kuti asaite basa ravo rekuvaziso revanhu nekurwira kodzero dzeveruzhinji. Godfrey Mutimba anotipa zvizere.
Shondo rapera vakafanwa kubata chigaro chemurongi wemusangano weZANU-PF vaPatrick Chinamasa vakayambira vemasangano akazvimirira vakati ari kuita zvematongero enyika nechinanga chekuda kupidigura hurumende kuti ari kuzvigokera moto muziso. Asi vemasangano aya vanoti bato riri kutonga iri riri kuvanyepera uye rinoda kuvabvisa kushandira munyika kuitira kuti vasataure nezvekutyora kwekodzero dzevanhu pamwe nezvehori zvavanoti zviri kuitika muhurumende. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano reCommunity Tolerance and Reconciliation Development vazivanai muzorodzi vanoti musangano unotonga pamwe nehurumende uri kuvapomera mhosva yenhema senzira yekuda kuvhara masangano anoridza pembe kana kwaita hori nekutyorwa kwekodzero dzevanhu.
Nyaya yecorruption, nyaya yekutyorwa kwekodzero dzavanhu ndidzo dzimwe dzenyaya dzinenge dzichitaurwa nemasangano akazvimiririra. Ndokusaka hurumende yoda kuita kakitsina gonzo nemasangano akazvimiririra aya.
Mamwe masangano anoti ari kuita basa rekubatsira hurumende munyaya dzebudiriro sezvo achiuya nezvikwanisiro zvinobetsera hurumende painonetseka. Mutauriri wemubatanidzwa wemasangano akazvimiririra Ray Classic Coalition in Zimbabwe vaMavelas Kumara vashoropodza vachinamasa nebato ravo vachiti vari kuvapomera mhosva nekuti sarudzo dzaswedera munyika nekudaro havari kupfumurwa panenge vaita zvakaipa.
Panyaya dzine chekuita nesarudzo isu hatinei nekuti ahwina ndiani. Chatinoda bedzi ndechekuti sarudzo dziitwe mune zvakanaka. Saka vachinamasa ngavaregera havo kuvhunduka chatikwatara.
Studio 7 yanakwanisa kunzwa kuna vachinamasa sezvo vanga vasingadairi nhare mbozha yavo. Asi vanoona nezvekufambisa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vakatsigira vachinamasa vachiti vemasangano akazvimirira oga vari kufambisa nhema nemanyepo vachishoropodza hurumende uye vane chinangwa chekubvisa hurumende pachigaro nekudaro vari kuita zvematongero enyika uye vachasangana nezvavari kutsvaka.
Vanonyepa vachiti ndevemasangano akazvimirira oga ava vanozikanwa vachakwanisi kuramba vachivanda kuseri kwechigumwe vachizviti masangano akazvimirira oga. Ivo vachiwanikwa vari pamberi kumhanyisa nyaya dzamatongerwo enyika zvichienderana nedonzo reMDC kana kuti rana Chamisa namamwe maopposition. hazvirevi kuti musangano weZANU-PF una madutu. Vangatadza kuona kuti ava vanozvitinde vemasangano akamirira oga havasi kuita basa ravakarejista kuti vachange vachiita nehurumende, asi kuti vakuita zviri kunze kwomutemo.
Izvi zvatsinirwawo neumwe anoongorora nezvematongerwo enyika akarerekera kuZANU-PF, vachausumunganasa vati bato reZANU-PF riri kutaura zvechokwadi nekuti pane masangano akazvimirira oga ari kuita nezvematongerwo enyika nechinangwa chekuda kupidigura hurumende, nekudaro vanofanira kuvhariswa nekuti vakutyora mutemo wenyika.
MaNGO haafani kushandiswa nedzimwe nyika kuti aite yatinotiwo regime change agenda. Opposition inoramba ichichema-chema kuti takarigwa election, asi kupindirwa kunoita maNGO kuriga.
Asi sachigara wesangano rinomirira masangano akazvimirira munyika, National Association of Non-Governmental Organization, muzvare Ronika Mumbire vati vachazama kuonesana nebato rinotonga iri pamwe nehurumende kuitira kuti vapedze kufungirana sezvo vachishanda nehurumende munyaya dzebudiriro pasina kupindira mune zvematongerwo enyika.
Tinoda kuzivisa vanotiona nemamwe maonero kuti takasununguka kunge tichigara pamwe chete tichionesana. Tinoshanda zvakasimba tichibatsirana nehurumende, asi hatikanganiwo kuti tine basa guru rakakosha rokuisa ziso mubasa rinoitwa nehurumende.
Mashoko akayambirwa emasangano akazvimirira aya akasvitswawo kunhepfenyuro yestudio 7 navatinamasa vachiipomera mhosva imwe cheteyo, asi studio 7 yakaramba izvi ichiti inoenda basa rayo isina kwayakarerekera. Gurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsangwa vakabudawo pachena vachiti zvakataurwa navatinamasa hazvisi kubva kuhurumende. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zuru nezuru zvevanhu muIvory Coast zvakatambira nezuro vaimbove mutungamiri wenyika vaLaurent Gbagbo, apo vakadzoka kumusha kwavo kumama. VaGbagbo vakadzoka munyika musi wachikumi 18 zvichitevera kuchenurwa kwavakaitwa nedare reInternational Criminal Court pamhosva dzekutyora kodzero dzevanhu dzavaipomerwa. Mauto yeAmerica akarwisa nemuchadenga nesvondo jimbo dzaakati dzaishandiswa nezvikwata zvinopfurikidza mwero zvichitsigirwa neIran pedyo nemuganho uri pakati peIraq neSyria. Iran yayambira America nhasi kuti iri kukanganisa kuchengetedzeka kwedunhu reMiddle East. Kuenderera mberi kwedenda reCOVID-19 munyika kwapinza vanorarama neusope munguva yakaoma, sezvo zviri kuvashayisa chekudya pamwe nemafuta avanozora senzira yekudzivirira gomarara reganda rinova ndiro denda rinonyanya kuvhiringidza utano hwavo. Studio 7 yataura nevakawanda vane dambudziko iri, avo vatiwo havana mufaro munzvimbo dzavanogara sezvo vachisarurwa kana kutsvinyirwa nevanhu vavanogara navo kana vavakidzani vavo. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Amai Gertrude Alumendo, avo vanogara kudziva rasekwa extension, vati vakatizwa nemurume wavo mugore 2014 nekuti haana kutambira zvakanaka kuzvarwa kwevana vavo vaviri, avo vanorarama neusope uye vanofanirwa kugara vakazorwa mafuta anochengetedza ganda ravo. Amai Alumendo vaendera mberi vachiti vapererwa kuti voita sei nekuti hapana chavari kukwanisa kutengesa kubva gore rakapera apo nyika akavharwa kuburikidza nechirwere cheCOVID-19 uye nerumwe rutivi vachioneswawo nhamo nevaridzi veimba yavanoroja.
Raramisa vana vangu nemaricho nekutengesa musika. Lockdown bva payakatanga ndoita zvokudedziwawo kuti apo napapo ndopiwawo tandoenda piwawo kana chikafu kuti baba vavo vakaenda 2014. Pekugara zvekare panondinetsa, ndombodzingwa ndienda shava mari dzerendi, asi ndienda nhengangira vanhu vachiti hatidi kugara nevana vane albinisimu.
Mukuru wesangano reGlobal Aid Missions amai Esther Chasi, avo vane vana vaviri vanorarama neusope vatsinira zvatsinira zvataurwa naamai Arumendo vachiti mudzimai uyu anorarama nemaricho pamwe nekuwacha mbatya dzevanhu kudzivara sekwa kwavanogara. Amai Chasi vaendera mberi vachiti ichokwadi kuti mafuta esunscreen lotion haasi kuwanika sezvaimboitika zvichikonzerwa nekuvharwa kwenyika kuburikidza nedenda recovid-19.
Panyaya yamai Arumendo vari kudzivara sekwa ichokwadi chavari kutaura, nyaya yemasunscreen lotions toimporta kubva kunze.
Asi vaStephen Nyamapfeka bandera vekuHatcliffe avo vane vana vana vanorarama neusope vati vakasarudza kumira nemudzimai wavo pakuchengeta vana vavo zvekuti havambozviisa mupfungwa kuti vana ava ndozvavari. Asi vati kunyange hazvo vachimboedza kuriritira mhuri yavo nepose pavanokwanisa, vasvika pakuomerwa nokuti mari yokuti vana vawane zvese zvinodiwa zuva nezuva pamwe nekuzvikoro kwavo haisi kubatika nekuda kwedenda recovid-19 iro ravhiringidza zvinhu zvakawanda. Vabandera vati vakamboitawo hama neshamwari vakamboedza kuvafurira kuramba mudzimai nekuda kwevana vavo, asi vakatsidza kumira naye vachiti vakanzwisisa kuti dambudziko iri harisi remubereki mumwe chete asi kuti nderavo vari vaviri.
Vana baba vazhinji kana achinge aita mwana albinism anosiya mudzimai otiza, mudzimai akarwara mwana ndinowacha kana kutotakura vana.
Muzvare Gamuchirai Uzande avo vanoshanda nesangano reAlive Albinism Initiative vati mishonga kana mafuta zvinobatsira vanorarama nehusope zviri kushomeka kana kutoshayika zvachose, nekuti nyika nemasangano vari mhiri kwemakungwa vanombovabatsira vari kurwisanawo nedenda recovid-19. Vaendera mberi vachiti nekuda kwecovid-19 sangano ravo gore rino harina kukwanisa kupembera zuva rekucherechedza vanorarama nehusope sezvo mitemo yecovid-19 isingabvumidze kuungana kwevanhu vakawanda.
Kusangana nemachallenges ekuti futa yedu yekuzora hatisi kukwanisa kuti timawane, zvinhu zvese zvakangovharirwa, dzimwe nyika dziri palockdown. Ndokwaunowana madonors anotitumirawo iwo mafuta ekuti wane kwetichibatsirikana.
Munyori mukuru weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights Dr. Norman Matara vati hurumende ndiyo inofanira kuona kuti vanhu vanorarama neusope vawana mishonga yekuzora miviri yavo uye nemimwe mishonga yemamwe matenda avanosangana navo. Dr. Matara vati rubatsirwo ruzhinji runonyanya kuwanikwa kubva kumasangano asiri ehurumende haasi kukwanisa kupedza dambudziko remishonga inodiwa nevarapwa ava nokuti anongowana mishoma. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Ruth Labode vatsigira vachiti zvipatara zvehurumende hazvina mishonga inodiwa nevanorarama nehusope. Vaendera mberi vachiti bhanga reReserve Bank of Zimbabwe rinofanirwa kukurudzirwa kuti ripewo makambani mari yekunze kuti vakwanise kutenga mishonga iyi, asi vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi rezveutano nekurerwa kwakanaka kwevana vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti pane zviri kuitwa nebazi ravo zvekutsigira masangano akazvimirira kuti akwanise kutenga mishonga iyi kubva kunze kuitira kuti vanhu vanorarama nehusope vabatsirike. Tsvakurudzo yakaitwa nebazi rezveutano richibatsirwa nesangano reUnited Nations Children's Fund mugore ra2015 inoratidza kuti Zimbabwe ine vanhu vanodarika zviuru makumi masere vari kurarama nehusope. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirim Dzamiri.
Live Talk nasi na 8 PM manheru tiri kutarisa nezvekupararira zvakanyanya kuita denda recovid-19 pamwe nematanho ari kutorwa nehurumende kuedza kumisa kupararira uku. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu gumi nemumwe vakashaya nechirwere checovid-19, vamwe mazana mana nemakumi maviri nevana kana kuti 424 vachiwanikwa vaine chirwere ichi. Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vakazivisa nezuro manheru kuti kutanga nhasi nyika yavo yapinda muchikamu chechina chekudzivirira kupararira kwecovid-19 kana kuti lockdown level 4. Boka reZimstat rinoti mitengo yezvinhu yakaramba ichikwira mwedzi uno panguva yemihoro yevakawanda isiri kushanduka. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Linga lichona njani zulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 28 Nhlangula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
ngakho thina into esikhuthaza abantu ukuthi bantu bakithi asinanzeleleni ukuthi kuyadingakala ukuba lama mask, kuyadingakala ukuthi siye vaccinator, kuyadingakala ukuthi sibe kwazi ukuthi COVID ikhona, njalo iyingozi kakhulu.
Lanxa kuphuma imbiko ephikisanayo phakathi kwamapolisa logatsha lwezempila kahle nge-COVID-19 lockdown yakwaBulawayo, abantu bakhuthazwa ukuzivikela ngazo zonke izikhathi.
O and A level candidates who are in formal school do not need ID cards either to register or to write their examination.
Abogatsha lwezemfundo bathi abadinga ukuba lezithupha yilabo abangasekho esikolo, hathi bonke abazaloba imhloliso. Abenhlanganiso ezizimeleyo elizweni iningi lazo kungezilwela ilungelo loluntu basola ibandla lezanu PF ngombiko walo wokwethusela ukuba zizavalwa lezinhlanganiso zisetheswa icala lokusebenza namanye amazwe angentshonalanga. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Kulandela umbiko ukuthi idolobho lakwaBulawayo alifakelwanga imigoqo ye-lockdown, uzulu waleli dolobho ubikwa esephila njengensukwini kungakhathalekile lokuthi inani lababanjwa i-coronavirus kuleli dolobho lelizweni jikelele liyaliqansa. Umsekeli kamphathintambo wezempila kahle umnumzana John Mangwiro wazise ngomgqibelo ukuthi idolobho lakwaBulawayo aletheswa ngamigoqo emitsha njengalokhu obekukhulunywe isikhulumeli samapholisa kwaBulawayo u-Inspector Bednikho Ncube ngeviki edluleyo. UNcube ubethe indawo eziqanjiweyo abantu babengasavunyelwa ukuhamba-hamba phakathi kwamahola aphakathi kuka-6 ntambama kusiya ku-6 ekuseni. Amabhizimusi ayesezavulwa ekuseni ngehola lika-8 ekuseni evalwe ngehola lika-3 ntambama. Sixoxe nesikhulumeli senhlanganiso ephathisa uzulu ngokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus e-Christian Alliance umfundisi uSeni Sibanda.
Thina bese sizwe ukuthi lumbiko kadulethwe ngamapholisa ukuthi kumele abantu bahlale ezindlini njalo kule curfew ezayenza ukuthi izitolo zivale masinya, njalo kungafunyeli ukuthi abantu bahambahambe nxa sokuntambama. Kodwa into esesizwile ivelela kuMinister of Health ikuba hayi akunjalo, loba kukhona i-lockdown ilizwe lonke kodwa iBulawayo ayisozibeleyayo. into esiyenza yele ukuthi lokhu sokulethe ukudidana kwengqondo ukuthi kade kuyikho yikuphi njalo nxa sinanzelela ukuthi khona izolo amapholisa yiweso wabona edolobheni evala izitolo esithi abantu bayengkhaya kuyaletha ukuthi abantu bengabi leqiniso ukuthi kade manje okuliqiniso yikuphi njalo lokhu kungayeletha ukuthi kube lokuthi abantu bebele kuyekethisa ukuqinisa imilayo efunakalayo ukuthi umuntu atshonele mask babe khatshana abantu nxa behlangana njalo sigeza izandla kutsho ukuthi kuyalulaza ke lokhu ngenxa yokuthi abantu bagcina bebona ngani kutsho ukuthi udubo lolu solwedlule.
Manje njengoba imbiko le ithiwa ivela kumsekeli kamphathi Ntambo wezempilakahle, abantu bayithatha njani njalo ubona ungani ingaba lomthelela na ukuthi abantu bagcine bengasalandeli imigoqo eyafakwayo?
Into thina esikhathazayo ukuthi kumele ukuthi sicizelele ukuthi udubo lokuba le-COVID lokhu lukhona njalo ke luyingozi emuntwini wonke, ngoba sinazilela even namhla bekugcwele abantwana besikolo kuthiwana bezothatha izithupha zokubhala, anzake mbona abantwana abaningaleyana indlela okokuthi babethelelana vele umkhuhlane. Ngakho lapha sithi COVID ikhona ngapha sibuthanisa abantu, ngakho mbona ngani siletha imbiko eyenza ukuthi ididanise ingqondo zabantu njalo ke yenza ukuthi abantu bengakuthathi kube into esindayo njalo kube into okumele inanzelele ukuthi iCovid iyingozi emuntwini wonke. Ngakho thina into esikhuthaza abantu ukuthi bantu bakithi asinanzeleleni ukuthi kuyadingakala ukuba lama mask, kuyadingakala ukuthi siye vaccinate, kuyadingakala ukuthi sibe kwazi ukuthi iCovid ikhona njalo iyingozi kakhulu.
Umfundisi uSenis Banda isikhulumeli senhlanganiso ephathisa uZulu ngokulwisana lokumemetheka kwesigciwane le-coronavirus e-Christian Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje uhulumende uthi kulomuthi wamajekiseni e-COVID-19 awohlobo lwe-Sinopharm avele kwele-China ngomgqibelo. Akukhulunywanga ukuthi maningi okunganani, kodwa umphathi Ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube obesegcekeni lendizamtshina eHarare ukwamukela amajekiseni la uthi ilizwe lilesikhwama semali sokuthenga imithi le eyeneleyo. Ngakwelinye icele inani lababanjwa igciwane le-coronavirus elizweni lokhu liphezulu. Kumanani ayethulwe lugatsha lwezempilakahle izolo kulabantu abalichumi lanye 11 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 abanengi kungabe Harare, kobulawayo kuloyedwa lamanye amadolobho. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamakhulu amane 424 ababanjwe igciwane le-coronavirus, iningi labo abedlula ikhulu 195 bengabesigaba seMashonaland West esiyiso esiqhubeka sile nani elikhulu kwedlula zonke izigaba zelizwe. Lolu gatsha luthi kumanani la abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 okwakuqala bafike phose inkulungwane 8961 okulinani eliphansi kakhulu. Abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi ukuqiniswa kweziqondiso zohlelo lokuvikela uZulu emkhuhlaneni we-COVID-19 kuzabaphilisa nzima beselizweni lelo. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umsakazo we-South African Broadcasting Corporation ubika ukuba uMongameli Cyril Ramaphosa izolokusihlwa wethule umbiko othi ilizwe seliqinise iziqondiso zohlelo lwe-COVID-19 lockdown okuza kwenza ukuba kuvalwe izindlu zokudlela, ama-restaurants lezinye indawo okugcwala khona abantu. Uhulumende kaRamaphosa uthi uzama ukuvimba ukumemetheka komkhakha wegciwane le-COVID-19 olakho ukubulala abantu abaningi. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwase-South Africa bathi lokhu kubenza behluleke ukudinga imali yokuziphilisa. Umnumzana Nkululeko Gobalanda Mate ngomunye wababhekane lohlupho lokuphanda impilo.
Ilizwe besithembele kulo ele-South Africa selivalwe mba, sokunzima kakhulu ke ukuthi sizaphila kanjani. Especially thina esingalamaphepha kubuhlungu kakhulu ngoba i-lockdown le inzima kakhulu ngoba imisebenzi besisebenza kiyo ileyo kuthiwa no work no pay. So kunzima kakhulu kuze kube ngcono laba balama permit bayakwazi ukuthi ba registerwe bayathola okuncane ke thina manje kunzima kakhulu kuthi ukuthi manje sesiyaphila ngisikelela ngendlela ngakhona la ama lockdown abedlulile bekangcono bese kwazi ukuphila.
Umathe uthi sebekhangelele ukuthi bazathola uncedo kulabo abanika abantu ukudla.
Ukuphelephela umnyaka olezinyanga ihlaselele ligcikwane leli okuyikho ukuthi abasangeke besakhona ukuthi bephinde bebuye futhi besisize phela kuyaphela lapho labo lapho lapho bathatha khona.
Usanokoza ngomunye wabathi aluqedakali uhlelo lwe-COVID-19 lockdown.
Yebo simuvele ku level 4 izolo kodwa nje kusafana nje mehliwe kuvala kotwala nje kuphela dibo bungekhoyo but okunenge mbona nje kuyafana nje akula mehluko asazi njalo noma lockdown le izasisebenzela sikwazi ukuthi siphile ngcono noma kuzahlala sokunje asazi sesiyabona khona sesathembela kuNkulunkulu ukuthi la imaye khona kuzazisindisa impilo zabantu.
Kusenjalo abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Australia bathi babhekana nesimo esifanayo njengoba sokuvalwa amadolobho abanengi ngenxa yokumemetheka komgaga weDelta lomunye owaqhamuka kwele India obulala abantu abanengi. Umnumzana Mandla Moyo ohlala eSydney uthi kuyethusa okwenzakala elizweni leli.
Kusukela emavikini amabili adlulileyo sibone ama cases awe COVID-19 ngapha abasolela ukuthi strain se Delta le Indian variant sikhuphuka okwakathesi ke ama state amabili i New South Wales ngapha e Sydney lase Northern Territory e Darwin sebeqalisile ke i lockdown.
Umoyo uthi balakho ukuhlupheka ngenxa yokuvalwa kwamadolobho amaningi.
Ngikhuluma nje izitolo eziningi zivaliwe azisebenzi ikakhulu ngapha ke eNew South Wales okugoqela ke amathawuni anjengeSydney lamanye aseduzane zonke izinto ke zivaliwe.
Ukuvalwa ngci kwele South Africa lakwele Australia kukhangelwe ukuba kuzavikela uZulu kumkhuhlane weCOVID-19 osubulele abafika phose izigidi ezine 3.9 million emhlabeni onke jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland. Ngingo Gibbs Dube.
Abafundi abakhangelelwe ukubhala imihloliso yokuphutha izinga le-O-Level bathi inkinga abadibana lazo ukubhalisela ukuthola isithupha kuzaba dalela indubo lapho sebedinga ukubhala limhloliso. Ukubhalisela ukuloba imihloliso kukhangelelwe ukumiswa mhlazi ku-9 Ntulikazi. Uhulumende uthi ayisibo bonke abamele bebe lezithupha ukuze balobe imihloliso. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abazali kanye labantwana baveze ukukhathazeka ngokungazwisiseki kohlelo lokuthi babhalise ukuthola izithupha ama-national ID. Sona isikhathi sokuthi babhalisele ukuloba imihloliso sesizavalwa kusikhatshana esilandelayo. Omunye wababhala imihloliso uNomsa Sithole uthi kunzima ukuthi babhalise ezikolo ngoba i-ID yafuneka phambili.
Njengama-private candidate kuba lohlupho ukuthi sibhale ngoba sesaba ukuthi njengoba singena ama-ID kusuka kube the problem lapho esaba sifuna ukuyabhalela khona ngoba lawa ama-ID they are part of ama-requirements.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu, omunye wabazali, uthi okuqakathekileyo ukuthi umuntu aziwe, abantu babhale ngencwadi zokuzalwa.
Indaba yama-ID leyi kuphonga ukuthwalisana nzima. Kanti nxa umuntu evelele birth okunzima kuyina, umuntu uyangeniswa abhale kuphela. Kanti okuqakathekileyo ukuthi umuntu ayaziwe ukuthi ungubani. Nxa ele birth imbona ngani yikho okuqakathekileyo, bevunyelwe bebhale abantwana.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uchasisa ngokuqakatheka kokuthi izifundi zibe lesithupha.
Indaba yama-ID ibalulekile ekutheni abantwana benelise ukuzozibhalela bona kungabilo muntu obabhalelayo. Kodwa-ke masikhangele isimo esiyiso elizweni kathesi i-registry iyehluleka ukunikeza abantu sibala nje yonke imininingwane edingakalayo ama-birth certificate, ama-ID, ama-passport. Okwenzakele lokhu emalangeni i-corona usungayithola abantwana sebesuke beyithabhulelene ngoba bebebuthaniswe besesabe. Abanye batshone ngendlala, abanye basebenzisa izimali eziningi. Konke lokhuyana kubuyela ekuncindezeleni abantu.
umnumzana Taungana Ndoro isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uthi izithupha zidingakala kuphela kulabo ababhala bengasafundi.
All and A level candidates who are in formal school do not need ID cards.
Abanova imihloliso ye O level A level bengabafundi ezikolo akudingeki ukuthi babe nezithupha ukuze babhale imihloliso. Izithupha zifunakala kulaba abaloba imihloliso bengekho ezikolo ngoba sifuna ukuba lesiqiniseko sokuthi umuntu oloba imihloliso lo wabhalisayo ukuloba imihloliso ngumuntu oyedwa. Esikolo kulesiqiniseko sokuba ababalisi bethu bayabazi abafundi.
National identification cards.
Kuviki ephelileyo umsekeli ka Registrar General umnumzana Ben Mpala wethula umbiko esazisa ukuthi ugatsha lolu belulohlupho lokuswelakala kwamaphepha ezithupha kodwa ke yasekhona kungakho bezavula ngempela viki ukuze abaloba imihloliso ye O level A level benelise ukuthatha izithupha ngoba zidingeka uma umuntu ebhalisa ukuloba imihloliso. Laloba ugatsha lolu lwazisa uzulu ukuthi luzavula lokhu kwamiswa ngomele uRegistrar General umnumzana Henry Machiri otshele iphephandaba leSunday News izolo ukuthi bamise ukuvula ngempela viki ngemva kokunanzelela ukuthi inani labantu abafuna izithupha liningi kakhulu lilakho ukwengezelela amathuba okumemethekisa iCOVID-19. Wengeze ethi ugatsha lwezemfundo olwe Ministry of Primary and Secondary Education alusoze lwavimba labo abangakatholi izithupha ukuthi babhale imihloliso. Kobulawayo kulengcosana yabantu abenelise ukuthola amaphepha ngomgqibelo ekuseni uhlelo lungakamiswa. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kulive Talk lamhlanje sikhangela ukuqansa kwenani lasebefunyanwa bele gciwane le coronavirus elizweni ngalezi nsuku. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Uhlangothi lwabebutho kwelemelika luqhube uhlelo lokuhlasela indawo ezinakanelwa ukubana zinkamba zabalwa becatsha abasekelwa ngele Iran emngceleni wele Iraq lele Syria. Izolo ele Iran lethule umbiko ngomvulo lixwayisa ukubana lesi senzo semelika siphambanisa isimo sezomvikela emhlobulweni wase Middle East. Iziphathamandla zombuso wezabelo esigabeni seFlorida zibike izolo ukubana kulabantu abathoba munemunye ababhubhe engozini yokudilika owesakhiwo sezindlu ezelekeneyo edolobheni leSurfside ngolwesine. Abantu abalikhulu lengxenye 150 lokhu bengaziwa kubana bangaphi besadingwa phansi kwenqobanqoba yokudilika kwemiduli yalesi sakhiwo. Unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Antony Blinken uhlangene loPope Francis, umkhokeli wenkonzo yeRoma esigodlweni sakhe eseVatican City lamhlanje ngomvulo kunkulumo ebezingavunyelwa intatheli zindaba. UBlinken isiphathamandla saphezulu sikahulumeni kamongameli Joe Biden esithe sahlangana lomkhokheli wamakatoliki lokhe uBiden wathathayo intambo zombuso ekuqaleni kwalo nyaka ngozibandlela.
Kwezempila kahle, ingcwethi kwezempila kahle zikhuthaza abesifazane ukunakekela impila kahle yabo ngesikhathi bezithwele ukuze bazivikele kungozi yokwehlelwa yisimo se-obstetric fistula. Lesi simo sichiya abaningi bephila nzima nxa bengasahlinzwanga ukusilungisisa. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Isimo ese obstetric fistula sibangelwa yikulimala kuka mama lapho ekhululeka kungenxa yokuthi indlela yakhe iyabe incane njalo ekhululeke ngelancedo lwabezempila kahle. Udokotela Anthony Mthombeni ophathisa omama abarelisi simo uthi ukulimala kwabomama ngale indlela kuvamile emazweni awezwekazi le-Africa kodwa eZimbabwe sebebona sokusiba nganeno. Unkosazana Florence Mutaki wenhlanganiso emela amalungelo amantombazana eShamaremwana sikana uthi ngesikhathi sokuvalelwa kwabantu ezindlini ngenxa yobhubhane lo-COVID-19 ese-lockdown babone ukucansa kwenani lamantombazana azithweleyo bebancane kakhulu, amanyawo eleminyaka engaba lichumi kumbe phansi kwelichumi lanhlanu, okubachiya besengozini ukuba bengangena kalula kungozi yokulimala lapho bebeletha.
That is teenage girls, adolescent girls, and sadly, they're not biologically strong enough or mature enough.
Vaya bebe ngakalungi ukuba bangathwala isisu baphinde bayozala kalula kungela kinga.
Uthi ngoba loba sokungcono umumo okhona awukafiki kubanga abalifisayo ngoba iningi lamantombazana nje engenelisi ukufinyelela usizo lwezempila kahle njalo amaningi awo evela emulini eziswelayo. Udokotela Mthombeni uthi abantu bengazihluphi kabananzelele ukuthi lolu dubo luyelapheka.
Kuyelapheka ngoba uyathungwa into ezinye.
Uthi abantu kabafundisane bazi ukuba ifistula ingavikelwa ukuba ingabi khona kulokumelela ukwelatshwa sebelayo. Obstetric fistula luhlasela omama abedlula izigidi ezimbili ikakhulu emhlubulweni we-Sub-Saharan Africa lowe-South Asia, Latin America lasezihlengeni ze-Caribbean abaphila laso. Inkathi ke sihlasela abafika kungxenye yesigidi 500,000 ababanjwa belaso ngomnyaka ikakhulu emazweni angelanhlelo zezempila kahle esiqinileyo. Omama abayabe sebele obstetric fistula bathi babhekana lodubo lokuthi bayabe belephunga elisuka ke libayangise emphakathini okubenza behlale bengakhululekanga ukuhlangana labanye emihlanganweni, ezikolo, ecaweni, emsebenzini lakwezinye indawo ababengena kizo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz shortwave.
Abinhlanganiso ezizimeleyo elizweni iningi lazo kungezilwela ilungelo loluntu basole kakhulu ibandla lezanu PF ngemva kombiko owethulwe ileli bandla lisethusela ukuba lezinhlanganiso zizavalwa ngoba zisetshenziswa ngamazwe angentshonalanga. Lezinhlanganiso zithi leli ngelinye lamaqhinga awezanu PF ukuphazamisa umsebenzi wazo lokuncindezela uZulu. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ngeviki edluleyo ophethe isikhundla sokuba isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Patrick Shinamasa uxwayise inhlanganiso ezizimeleyo ukuba zishiyane lokuphatheka kwezombusazwe ngoba lokhu kuveza ukuba sebefuna ukugenqula uhulumende. Kodwa benhlanganiso lezi bathi ibandla elibusayo libaqambela amanga njalo lifuna ukubavimba ukusebenza elizweni ukuze liqhubeke lisenza inkohlakalo lokwephula amalungelo oluntu. Umkholi wenhlanganiso yePlatform for Youth Development umnumzana Clarice Maduku ngomunye wabasola umbiko weZANU-PF law.
They've always been said by especially those who are running the government in Zimbabwe. Mugabe used to say
amazwi la ahlala ethiwo yilabo abakuhulumende. Umgabe wayekutsho labo ababethanda umgabe bathona besola amazwi abelungu ibandla lezanu PF kalifuni kutshelwa iqiniso bafuna ukuhlala besenza izinto ezingekho emthethweni
main and accountable
ezinezale zinhlanganiso zithi umsebenzi wentuthuko elizweni ngoba zisipha usizo ebantwini lamacebo ombuso wentando kaZulu kuhulumende xa ethe wacela imibono yazo omena inhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute umnumzana Blessing Chidoni uthi kulusizi ukuthi lumbiko uphuma ngesikhathi sokulungiselela ukhetho oluzayo.
Ama comments lawa akhulunywa honorable Chinamasa ngama comments that are very dubious and biased. Lama ukuthi threaten ama NGOs ukuthi engayenzi umsebenzi wawo ngendlela akumele ukuthi awayenzi ngayo.
Kodwa umsekeli wabatsha obona ngezemsebenzi kuZanu PF umnumzana Mabutho Moyo uthi njengebandla sebenanzelele ukuthi lezinhlanganiso zivame ukusebenzelana labamandla aphikisayo.
Hayi, ngivumelana naye umnumzana uChina Masa sibili ngoba sesinanzelele ukuthi ama NGOs amaningi asehambe khankasa khankasela laba abaphikisana lohulumende. Owabo umsebenzi vele aso ukungenela kwezepolitiki ngokuncedisa umphakathi pheceleze ama communities. Kodwa lokho kona sebekwenza uthole sebehamba betshela abantu ukuthi bevotelele iphi ibandla bengavoteleli iphi, hayi ayisikho phela abakulandileyo.
Enye incitha ecuba ngezombusazwe umnumzana Dizen Bajila uthi kumele amacele omabili adinge indlela zokusebenzelana ngoba kungayisizo zonke inhlanganiso ezisebenza kuhlangothi lwezombusazwe.
Ukwethuselwa kokuvalwa kwenhlanganiso ezizimele zodwa ngaphandle kwahulumende kuyinto embi kakhulu. Kungoba lezi nhlanganiso kukhona okuthile ezikwenzela umphakathi okuyinzuzo emphakathini, kungabe kufundiswa kwabantu mayelana ngamalungelo abo. Ezinye njalo inhlanganiso ziyancedisa ngendubo zabantu ukuthi badibane lendubo zabo okuhlangana mhlawumbe into okungafana lokudla okugqokwayo lezinye impahla ikakhulu ezamalungelo abantu abangomama.
Embikweni munye uChinamasa uphinde wasola umsakazo weStudio 7 esithi lawo ulicala lifanayo kodwa abomsakazo weVoice of America oqondisa umsebenzi oweStudio 7 bethule umbiko othi bona njengomsakazo osakaza ngendima eziningi emazweni amaningi omhlaba aleziqondiso ezicacileyo zokwethula kwezindaba ezimqotho njalo ezingayameli icele. Umphathintambo wezokwethula kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa laye uthe ebuza wathi owakhulunywa nguChinamasa asiwo mbono kahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kwezemidlalo, abalandeli bomdlalo wenguqu bapha imbono etshiyeneyo ngeqembu lama-Warriors eliza kuyaphatheka kumncintiswano walonyaka wenkezo yeCOSAFA. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Football Association uXolisani Gwesela uthi iqembu lama-Warriors liqale namhla amalungiselelo alo kuyaphatheka kumncintiswano walo nyaka weCOSAFA Cup.
Iqembu lama-Warriors lelo elizamelela iCOSAFA selikhethiwe lingena kukhempu namuhla ukuze balungiselele ukuba bayedlala ePort Elizabeth eSouth Africa. Abafana bazalungiselela ukuze kuyefika mhlaka 4 sesisukuma mhlaka 5 Ntulikazi siqonde khona ngale ePort Elizabeth. Sibafisela inhlanhla abafana bakithi, silethemba ukuthi bazanqoba.
Iqembu leZimbabwe yile seliphakamise inkezo yeCOSAFA kaningi kumbali yalo mncintiswano njalo ocubungula ezemidlalo eWashington Sibanda uthi lokhu kungaba yiyo imbangela yokuba abaqeqeshi baleli qembu babize abadlali abavele belodumo.
Abaningi bakhona bekuzaba kuhle ngangabadlali abadlala ke kulona leli lakithi sibabiza sithi ngama-local best players. Sabiza ke labanye singathi ngama-fringe players abangatholi ithuba nxa sokudlala le eminye imncintiswano emikhulu enjengama-World Cup qualifiers. Ngoba ke imncintiswano le njengabo COSAFA yiyo ke okufanele siyisebenzise kakhulu ekuboneni ukubana laba abadlali abadlala ekhaya lalaba abangatholi amathuba bame ngapi njalo bayakwanisa yini ukubana ke labo baqoqode nxa sokufunakala ke ukubana ke sidlalo le eminye imncintiswano emikhulu enjengama-World Cup qualifiers.
Ikhasi leqembu le-Chicken Inn ku-Twitter liqale inkulumo ngxoxo ngokufisela inhlanhla abakhethiwe kuqembu lesizwe njalo abaningi ababeke imbono yabo bebekhonona ngendlela yokukhethwa ngayo ngoba kungani abadlali abadlala kuhle kumncintiswano wechibuku Super Cup benganakwa kodwa kukhethwa abadlali abadlala kwamanye amazwe abangadlaliyo kumaqembu abo. Umncintiswano walonyaka weCOSAFA ukhangelelwe ukuqala mhlaziyisithupha kunyaka kaNtulikazi usiyafika emaphethelweni mhlaziyilishumi lathoba minwembili nyakenye. Lo mncintiswano kawuzange ube khona ngemva kokuba umkhuhlane we-COVID-19 uphazamise inhlelo zemidlalo emhlabeni jikelele. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Lanxa kuphuma imbiko ephikisanayo phakathi kwamapholisa logatsha lwezempilakahle nge-COVID-19 lockdown yakoBulawayo, abantu bakhuthazwa ukuzivikela ngazo zonke izikhathi. Abogatsha lwezemfundo bathi abadinga ukuba lezithupha yilabo abangasekho esikolo, hathi bonke abazaloba imhloliso. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lalamhlanje olivalelisayo. NguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.